Amai Violet Munorwei, mudzimai wemushakabvu vatafadzwa Liwani, vaudza Studio 7 kuti kubva zvaurawa murume wavo vakangowana mazana manomwe madhora uye vanoti vakuru vemugodhi weRed Wing havachadi zvehurukuro dzavaive vavembisa.
Takapiwa $700 zeburial chete. $700 iyoyo ikashanda panhamo ikapera. From now, mwana wangu ane 1 year 5 months, hapana chandati ndapiwa. Takaenda kuRed Wing mine vakati pakwesti rakati vakati uye nemapepa epostmortem ofisi mapepa acho hatisi kupiwa varoramba varongoti muzodzoka musiwakati muzodzoka musiwakati saka izvozvizvi handina chandati ndapiwa neRed Wing mine.
VaDavid Madzikatire ndemumwe wavakapfurwa musi waurawa vaLewani. VaMadzikatire vanoti vakapfurwa vaenda kunotora mushakabvu vaLewani avo vaive shamwari yavo. Kunyange zvazvo vakakuvara zvakaipisisa, VaMadzikatire vanoti havana kana rubatsiro rwavakawana kubva kumugodhi weRed Wing.
Takashudhiwa nemasecurity guards eRed Wing mine. Apo ndaendaenda kunoripota kuti friend yanga yangu inonzi Tafadzwa Lewani yashudhiwa yashaika. Then naizvozvo security officer vakabva vano ndishedzera masecurity guards avo kuti hadi shoot. Then ndakubva ndanoshutiwa taiwa ipapo pagedhi tichitaura nemasecurity guards tiri kunze kwegedhi iwaiwa mukati mavo. Tikataenda kumaini, tichisvika kumaini vakati hapana chatinokwanisa kuitirai, dzokai kupolisi, munoudzai kupolisi. Then zvadaro nanhasi hapana chavati vakombanzita kana ini mari yekuenda kuhospital hapana chavakaita.
Vaviri ava vanoti vave kuzoendesa mugodhi uyu kumataredzi mhosva kuti varipwe sezvo vakuru vemugodhi uyu vari kuramba kutaura navo. VaJacob Mafume vanova gweta rava kubatsira vaviri ava kuenda kumatare vanoti kuurawa nekushungurudzwa kwevanhu vanogara munharaunda mune zvicherwa kuri kuramba kuchikwirira, nekudaro vachange vachibatsira vaviri ava kuti mimwe migodhi idzidze kukosha kweupenyu.
Saka isusu taona kuti nyaya yemamaini yekuuraya vanhu inyaya yakuramba ichingoenderera pasina zvinoitika. Saka tati isusu ngatinge tichiitisa matare mamigodhi iyoyi kumatare tichikleima mari yakawanda chose, nekuti ivo vari kutora mari yakawanda mumagodhi yavari kumaina iyi.
VaFarai Maguhu, mukuru wesangano rakazvimirira reCenter for Natural Resources Governance, CNRG, vari murwiri wekodzero dzevanogara kunowanikwa zviwanikwa, vanoti makambani ari kuchera zvicherwa muZimbabwe ari kuregwa achiita madiro ajojina asi vachikonzera ndufu zhinji.
Mamining companies muZimbabwe vari kuuraya vanhu vagari venzvimbo dzavari kushandira, uye vanochera zvicherwa izvo vasina license makorokosa. Mapurisa haana chaari kuita, instead vari kuuya kuzobatsira kambani kuiprotekta kuti kana vanhu vaita kana kuratidzira, mapurisa ndovari kuuya kuzodzima kuratidzira ikoko. Asi ava vari kuuraya vanhu ava havasi kusungwa, vari kusiyiwa vakadaro.
Pavakanyorwa tsamba nemagweta ekuti vachasungiswa nekutadza kubatsira mhuri mbiri idzi mushure mepfumvu yavakakonzerwa nevanochengetedza mugodhi uyu, vakuru vekambani yeMetalon inova muridzi wemugodhi weRed Wing vakaramba kuti vane chekuita nevaviri ava kuburikidza netsamba iri mumaoko eStudio 7. VaClayton Matsika vari kupomerwa mhosva yekuuraya vaLiwani pamwe navaWilliam Mutuswa navaBenedict Chikanda vari kupomerwa mhosva yekuda kuuraya vaMadzikatire pari zvino vari kunze kwejeri mushure mekubhadhara mari yechibatiso inoita $100 pamunhu yakatarwa nedare. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Patricia Modadigwa.